Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 11 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vatadzurana nhasi pagakava kana kuti presidential debate. Vachuchisi voramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavakasungwa navo muna chikumi vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kurwiswa kwakaitwa Ukraine neRussia kowedzera dambudziko rechikafu muZimbabwe nedzimwe nyika. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatatsurana kuPhiladelphia nevavari kukukidzana navo vachimirira bato reDemocratic Party vaamai Kamala Harris. Vaviri ava vataura nyaya dzekubvisa nhumbu kupinda kwevanhu munyika uye kuchikidzana nedzimwe nyika. Mutoro wedu wenhau weVOA Steve Herman anotipa zvataurwa nevaviri ava munyaya yatiri kuverengerwa naIvan Zininga weStudio 7.
Vaviri ava vaita gakava vari pedyo nepedyo pasina vamwe vanhu kunze kwevatori venhau vaivabvunza mibvunzo. Venhepfenyuro yeABC News ichitepfenyurawo kune dzimwe nepfenyuro zvichionekwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu muAmerica vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Amai Kamala Harris vakataura kuvavhoti ukuwo vachipindura kushorwa kwavaiitwa navaTrump, vachiparurawo gwara ravo mushure mekubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachivasiyira tsvimbo. Vati,
"Clearly I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country."
Zviri pachena handisi Joe Biden uye handisi Donald Trump. Uye chandinopa igwara idzva rekutungamira nyika ino. Utungamiri hunotenda mune zvinogoneka. Hunounza pfungwa yekuve netariro pamusoro pezvatingaite pane kugara tichishora vanhu veAmerica.
VaTrump vashora amai Harris vachiti vanoda zveutongo hwegutsa ruzhinji kana kuti Marxist, vachiti ndivo vari kuita kuti munyika mupinde vanhu vakawanda vasina magwaro.
"They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in."
Vaparadza hunhu netsika dzedu. Vari kubvumidza mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kupinda munyika muno vasina magwaro akakwana.
VaTrump pasina kupa umbowo vati amai Harris ndivo vakakonzera kuti Russia irwise Ukraine uye kuti hondo ye Gaza itange.
"She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up."
Akavenga Israel uyezve anovenga nyika dzese dzemaarab nekuti dunhu rese riri kubvira pari zvino. Maarab, maJew, Israel Israel inoparadzwa.
Kuna va Trump agakava kechinomwe vachiita gakava remutungamiri wenyika. Asi ndeke kutanga kuna Amai Harris. Amai Harris vati va Trump havafanire kupiwa mukana wekutungamira nyika zvakare, uye vatungamiri venyika dzepasi rino vakawanda vanotenderana nemuono uyu kunze kwevanotonga nedemo, avo vati va Trump vanoyemura.
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Unoyemura vanotonga nedemo kwete kusimbaradza hutongo hwejekerere.
Vanotsigira va Trump vakaita semumwe mumiririri weFlorida mudare reparamende reHouse of Representatives vaByron Donalds vati Amai Harris vakundikana kuti vataure kuti zvii zvavachaita vakasarudzwa kutungamira nyika.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration. When Afghanistan...
Kamala Harris chaita kungoshora Trump. Haana kutaura nezvezvironga zvake. Haana kutaura nezvemutsauko pakati pake na Biden. Pataura nyaya yehondo yekuAfghanistan achikudi. Hapana kana chaataura.
Vavoti vanodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vanoti vanoziva kuti vaTrump munhu akaita sei, asi vachiri kuda kuziva zvizhinji nezva Amai Harris. Gakava iri raburitsa musiyano pakati paAmai Harris navaTrump sematauriro ava Ted Lieu, nengo yebato remaDemocrats kuCalifornia.
Kamala Harris was presidential. Donald Trump was weird and incoherent.
Kamala aratidza kuti ane chiremera chekutungamira. Donald Trump ange achitatarika kupindura mibvunzo, uye munhu asinganzwisisike.
Kunze kwekunge vaita rimwe gakava sarudzo isati yaitwa, gakava iri rakakosha mukuzvishambadza kwevaviri ava kune vanhu vashoma vasara vasati vazvipira kuti vovhotera ani, zvikuru mumatunhu manomwe akakosha pakuti ndiani achatora mhiko yekutungamira nyika gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa na Steve Herman, VOA News, ari ku Philadelphia. Maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7, Washington DC.
Vachuchusi vehurumende vari kuramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timba nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Asi vachuchusi vanonzi vatenda kuti paferefetwe kuti ichokwadi here kuti mumwe musikana akasungwa Nicole Chabata ari kuda kunyora bvunzo dzeOlevo. Arikuda kunyora bvunzo dzeOlevo here kana kuti kwete, kuti paziwe nyaya yekuti opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vanhu vakasungwa ava vakasungwa pamba pavatimba kuAvondale muHarare vachipomerwa mhosva yekuda kuita mhirizhonga paiitwa musangano weSADC muHarare. Asi vasungwa vanoti vaida kurangarira zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child musi wa16 Chikumi pavakasungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu vari vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kaita chikumbiro pamberi pedare chekuti vatimba nevamwe vavo vapiwe chibatiso chekuti vatongwe vachibva. Takatarisa kufamba kwaita nguva kubva mwaka wavakasungwa nezviri kuitika munyaya yavo. Zvinova izvozvo havi kuvapa mumwe mukana mutsva aite chikumbiro ichocho. Vachuchisi vazopindura mauro ano vachizivisa kuti vari kupikisana nechikumbiro chavatimba.
Vachuchisi vari kupa zvikonzero zveapa?
Vachuchisi vari kungoti kunyange hazvo nguva yafamba hapana chachinja.
Tiri kuonawo kuti pane mumwe musikana anga ari kutarisirwa kuti anga achinyora iwo mwedzi unoteerwa wemazamanishon akasungwawo ipapa Nicole Chabata. Nyaya yake iri kufambawo sei?
Nyaya yake iri kufamba pamwe chete navatimba nevamwe vose. Apita isa chichemo ichocho zvakare paberi sedare. Ndochimwe chenyaya dzatakatarisira kutongwa kutongwa kwadzo mangwana. Vachuchisi vati ivo pachezvavo vatuma mapurisa kuti ambonoferefesa kuti vanzwisise nekuona kuti ichokwadi here kuti mwana wechikoro uye ichokwadi here kuti asinyora mazamanishoni mwedzi watakatarisa uno.
Semagweta, muchitaura nevasungwa, vari kutiwo vari kubatwa sei vari muchikurubhu?
Vari kuti vari kutorwa sevanhu vakatotongwa kare, kunyanya kune vasungwa vechidzimai.
Gweta revasungwa veTCCC vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Kutanga muna 2020, mitengo yezvekudya yange yave kukwira pasi rose, asi izvi zvakawedzera zvakanyanya kubva Russia zvayangotanga kurwisa Ukraine ichida kuipamba musi wa24 kukadzi 2022. Ukraine ndiyo yaitengesera nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe chibage, mafuta ekubikisa negorosi. Asi zvose izvi zvakakanganiswa zvakanyanya nehondo iyi. Matambudziko ekushaya chikafu abva awedzerwawo nemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Nondrai Jena anoti panyaya inotevera.
European Council inoti hondo yakapa kuti zvirimwa zveUkraine zviderere nezvikamu 20% kubva muzana, kana kuti 29% kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Gorosi rakawanda kubva kuUkraine rinoenda kuAsia neAfrica. Zimbabwe yaimbotengawo fotireza kubva kuUkraine, iyo ichitengesawo fodya, matewe, michero izvo zvamira kubva zvatanga hondo iyi. Asi muna 2022, Russia yakakwanisa kutengesera Zimbabwe fotireza, gorosi nezvimwe. Ongororo yakaitwa nesangano reGlobal Report on Food Crisis inoratidza kuti vanhu mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe, kana kuti 309 million munyika makumi manomwe neimwe vakatarisana nenzara inotyisa. WFP inoti iri kutadza kutsvaga mari yose inodiwa kubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatarisana nenzara dzakaita seSudan, dunhu reGaza nedzimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinotenga zvinhu zvakakosha kurwisa nzara kubva kunyika mbiri idzi.
Nyaya yekushaya kwechikafu nekudhura kwechikafu yanyanyo afekta Africa nenyaya yehondo yekuUkraine neRussia. Zviri nyanyokonzerwa nekuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinoimpota zvinhu zvitatu zvinobva kuRussia nekuUkraine. Dzinoimpota fertilizer, dzotenga zvakare mafuta ekubikisa atinoti maedible oils, dzoimpota wheat kubva kuRussia nekuUkraine.
Vamuponda vanoti hondo iri kutadzisa kufamba zvakanaka kwezvinhu izvi, uye zvave kukonzeresa kuti mitengo yazvo ikwire pasi rose.
Even nyika dzingatengi ikoko, mitengo yepasi rose iri kukwira nekuti hondo yakanganisa mafambisiro anofanira kuita zvinhu izvi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo
hondo iyi iri kubvongodza zvakawanda nekuda kwekusagadzikana kuri ikoko. Nyika dzaakufanira kutsvaga fertilizer kune dzimwewo nyika dzingangova dzine mitengo yakati kwirei, kana kuti dzingangova nyika dziri kure, zvokonzera kuti mitengo yechikafu ikwire muAfrica.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obeljiri vanoti nyika iri munzara, nekudaro inotovimba nenyika yeRussia nedzimwe mukuwaniswa zvekudya nefotireza. Pakabvunza kuti sei Zimbabwe iri kutenga gorosi kunyika yeRussia nedzimwe nyika, iyo ichiti yakakohwa gorosi rakakwana, vaJiri vati nyika inoda zvikamu 30% kubva muzana, kana kuti 30% zvegorosi kubva kunze kuti isanganise neinorimwa munyika pakubika chingwa. Asi mudzidzisi mukuru pachikoro chikuru cheAfrica University, Dr. Alexander Rusero, vanoti hondo pakati peRussia neUkraine iri kunyanya kuzviringa nyika dzekuEurope panyaya yechikafu, sezvo nyika idzi dziri dura renyika idzi.
Nyika dziri kutamhembe kweAfrica, nyika dzeEurope ndo dzinova idzo matura adzo echikafu, ndiyo Russia neUkraine.
Kunyange chibage chiri kunetsa kuwana gurukota rezvekurima vaAncias Masuka vanochinyika yakwanisa kutenga chibage chakachiwandei kubatsira vanhu vakatarisana nenzara.
Tikazoti vose hurumende isu tinokwanisa kutenga kuti tibatsiridze zviri mudura renyika. Sehurumende yezvino tatenga 300,000 metric tons.
Vamasuka vanoti pamusoro pechibage chavanotenga hurumende yakabvumira vanhuwo zvavo pamwe nevemakambani akazvimirira kuti vatenge chibage kubva kune dzimwe nyika vasingabhadhare mutero.
Takate zvino munhu anoda kungoti abva achibva nebhazi kuchirundu kana akada kufunga kuti kuzambia kwakachipa ugauye ne 20 kg yake yokuti arye nemhuri yake. Tikati vemakambani vakazvimiriria ane chigayo zveupfu vanokwanisa kunotenga kusvika pavanodira vagokwanisa kutitengesera.
Izvi zvinotsigirwa negwaro rakaburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nyika yakatenga zvekudya zvemadhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mana nezvisere nechiga mumwedzi wachikumi kana kuti US$48.1 million kubva pamamiriyoni makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvisere kana kuti US$39.8 million muna chivabvu. Mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasnikov vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Sangano reWorld Food Program kana WFP rinoti Russia neUkraine dzinorima gorosi zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% nechibage zvikamu makumi maviri kana kuti 20% kubva muzana zvinodyiwa pasi rose, asi hondo yave kupa kuti chikafu chinetse. Vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara uye nyika iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni anodarika matatu kana kuti US$3.3 billion yekuAmerica, asi mari iyi iri kunetsa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vakawanda vechikwata chekuRussia cheWagner makumi maviri nevatatu vanonzi vakaurayiwa mushure mekurwiswa zvakasimba nechikwata chakapandukira hurumende yekuMali cheTuareg. Vanhu ava mauto aya ekuRussia anonzi akaurayiwa muna chikunguru. Vamwe vaviri vakapambwa. Vakaurayiwa vakawanda vanonzi vainge vaine ruzivo rwakanyanya sezvo vainge vamborwa muUkraine, Libya neSyria. Kurayiwa kwemauto aya kuri kuratidza njodzi inosangana nemauto eRussia muAfrica. Israel inoti chimwe chikopokopo chayo chadonha muGaza chikauraya mauto maviri uye kukuvadza vamwe vanomwe. Chikopokopo ichi chinonzi change chichida kuendesa kuchipatara mumwe musoja anga akuvara. Israel inonziwo yauraya vanhu vashanu mudunhu reWest Bank vayati vanopfurikidza mwero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaIsrael mumaganjirazi vanobva kwaGudo kuChiredzi mudunhu reChiredzi, asi pari zvino vari kugara kuSunset View muPretoria, South Africa. Vanoita basa rekugadzira materevhizheni echizvino-zvino anenge afa uye vanoisawo magetsi emudzimba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndinogadzira maflat TV echizvino-zvino. Ndo andinogadzira kana kugadzirawo zvinhu zvinoshandisa moto wezuva nezvimwe zvakasiyana-siyana, ndo zvimwe zvandinenge ndichingoita. So langa zvichingoshandisa moto ndo zvandinoita. Kana takada kuita unda kuisirwawo magetsi mukati medzimba dzake, ndinogona kutoita basa iroro dheni ndogadzira. Asi nekuda kwesituation pari zvino, situation iri muSouth Africa haina kutimirira zvakanaka.
Chii chiri kunetsa muSouth Africa pari zvino?
Chiri kuneta pari zvino inhau yemapurisa muno muSouth Africa nekuti mukada kutotarisa mararamiro atinoita hatisisina mapepa ari proper okuti tingashanda muno muSouth Africa nekuti tichatanga taisimboshandisa mapepers ainzi maaslamses ndo atakashandisa nguva yakati rebei hatisinawo mapassport namari hatina kuzotombowanawo mukana wekutora mapassport iwaya ari kudiwa chaizvo chaizvo.
Saka zvakukanganisai zvakadii?
Zvino ndikanganisa zvakanyanyisa zvisingatomboiti because macustomers angu anosimbouya kwandinogara vaisimbouya vachikeva matv avo nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vafambe kusvika pandinogara. Saka izvi zvavachakwanisi nenhau iyoyo yekuti ukangoreka ukabata something unogona kutosungwa, ndo zvatovako, unogona kutosungwa. Uye kugara zvevanhu vachimhanyirirwa zvakanyanya kunoku ndo zviri kuti padambudziko. Uye zvemacustomers edu vakati wandei mabasa akapera, vakapererwa nemabasa mumafamuzo.
Iro basa rekugadzira matv ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti makazvidzidzisa omega?
Basa rekugadzira matv iri ndingati handina kuriendera kuchikoro, asi munoziva kuti Mwari pano zvaanoita mune munhu. Ndakatanga ndichigadzira tumaredhiyo asi ndaiita zviya zvokupisa-pisa nemoto kudhara. Ndifunga ndakatanga 2008 pandakazenge ndakuona kuti ndakukwanisa kuita basa iri semunhu wakanga achingozvidzidza ari oga. Ndakatozonyakuita mukurumbira pana 2011 kuchiinda kumberi zvokuti ndakugadzira kwaliti yemhando yepamusorosoro.
Maane nguva yakadii muri muSouth Africa?
Ndane nguva ndava ne19 years ndiri muSouth Africa.
Zvinhu zvisati zvaipa maa muchikwanisa kuwana makastoma akawanda zvakadii?
Zvinhu zvisati zvaipa ndaitombowana makastoma akati wandei because munhu wese anga ari prepared yekutakura chinhu chake achiuya nacho kwandinogara. Chero asina mari waingove otosiya zvinhu zvake ndogadzira paanongoita mari then ndotomuudza kuti chinhu chako ndapedza uye ocollecta chinhu chake.
Saka nekuoma kwaita upenyu zvamuri kutsanangura muri kurarama sei kana musisakwanisa kunge muchirarama nekugadzira matv chete?
Chezvo ndakangosarudza kuti aiwa handikwanisi kuti ndirege kushanda pandinoshanda ndichimirira basa rimwe chete. Ndachingoitira zvangu zva zvokuti pamurungu wandinoshandira imwe nguva ndinomboita zvemagetsi getsi izvozvo, imwe nguva ndinoitawo zvokupenda penda. Kana pasina basa iroro ndinogona kubatsirawo kukirina muyadhi yake achitongonyora mari yacho.
Vamwe vanogona kuti ko kana zvinhu zvichioma sezvamuri kutsanangura madii kudzokera kumusha?
Nhau inotinetsa ndeyekuti izvo tiri kutarisawo situation iri kumusha kwedu kwatakabva. Tikada kutarisa pagore rino kune zhara, kune zvakasiyana siyana plus zvenhau yemabasa inhau imwe inogona kutitinetsei. Uye tichiri nevana vanoenda kuchikoro vanodawo kuti vararame. Saka tinongorambawo tichingonzvengawo tiri mukati menyika ino.
Saka vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanoda kundibata vanondibata plus 27358 71372 plus 27358 71372.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Africa vaIsrael Maganjazi vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova vatungamiri veAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump nevachiri panyanga vaJoe Biden nhasi varangarira vanhu vakafa musi wa11 Gunyana 2001 pakarwiswa America nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Chikwata ichi chakashandisa ndege sezvombo zvekurwisa America munzvimbo nhatu dzinoti Pentagon, Pennsylvania neNew York. Asi New York ndiyo yakanyanya kurasikirwa nevanhu vazhinji apo zvivakwa zveTwin Towers zvakaparadzwa nendege. Mumwe wevanhu akaona kurwiswa kwakaitwa muNew York ndimufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Zvakaitika ndiri kuNew Jersey which is about 30 minutes kubva kuNew York because ndoko atine camp yedu yeSalvation Army. Zvaita kunge firimu uchiona paTV zvichinzi Twin Tower yarohwa, yaita kunge firimu because pakazorohwa yechi2 ndege padzakazoya dzechi2 takatenge takatogara paTV tichiona. So izuva rakaratidza kuti America zveshuwa inyika yaMwari because ipapo takaona kuti maKristu akamhanya zvisingaiti, machechi akazara. from that weekend. So I remember that. I'll never forget that. But you know, the memory of an inokanganoka, as well as what they get up. So I remember that very well. It was a very sad day.
Pazwara kadai imi sema Kristu munori rangarira sei.
Kungo posta obanana Instagram, ipapa nepana Facebook, unogo remember, unogo namata, unogo remember, obozi upenyu wanu waka wanda, waka batwa nechiti kwa icho chocho forever. Mwamwe wakatu pesira wakurwara, mwamwe wakapenga. Because of that, what happened, because wakafa, wakafa. But wangawa ipa surrounding area, mwamwe shenji, mwamwe wakawa disabled, mwamwe wakata, wakabatu na nezi, waka wanda wanda kuburikiza ne uzi. Because yaka afecha area yaka kura ye Wall Street district yoyoyo. So zinu zishiru na nasa zishiru kuchame zavanu. My families yaka to kanga nisika za chose for life. So I see nyaya inyore za chose. So tunongo rangarira ono kuna mata. Professionally tunongo time yet nuna mata. And then nongo post on my Facebook. Nongo encourage wanu. From Soro Pechi to church.
Tinoona kutichi iti kwa iti. Achina kuitika mu New York mega. Chaka iti kwa kune zime nchimbo. Uye jena asi tukona kuti variku wani kwa iwo pangua ino ingu wa yema elections. Pane wana variku campaign na nishimwe shakadaro. Munoona jichi batu kwa sei. Taka tarisa chiti kwa iti.
Ma politicians kando basa ravo reku inorekuda kutamba ni my emotions evan. Saka wamwana nungu wakushaka wakutora wa advantage. But isu sewa na wamwari tunungu chema ni wanu waka affect kwa. Ni wanu waka kanga ni piro upenyu. Nunguti president na November tengetana Harris o Donald Trump upenyu nungu indirambeli. But wanu waka affect kwa ni zunu za wanuramba wakistanga na nazo upenyu hawa. So tunamata na watu sometimes you need a shoulder to cry on. Tunduza tunungu itoizo shu.
Awangwari mfundisi Chaka Ngwenya vekireke Salvation Army vashitawara vari parunare ku New York na Mavilas Mshanganya uye we Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makare nimkuma chonga, ndini mkuma Louis kumasvingo. Vedwe daite wanavo vakashinga vane zvivindi vatiudzirewo munangagwa uyo kuti ari kupedza mari taxpayers money achiita marari achitenga machikeni ini maticha asina mari maticha hana pei vashandi vehurumende havana pei ngaarege kuramba achidero uri kuponda nyika nevanhu vake vachiguta ivo atenda mkuma chonga saivo audio yangu mkuma Louis kumasvingo.
Magadi pa Studio 7 vana vashamarari wose vana veZimbabwe ndipo bachino gurei baba vevanhu. Magadi ko nini ndiri kunetseka navabereki ndiri kuona hangu vabereki nyika yose vari kunetsa vana vari kunze kwenyika kudiaspora kupi kuti chikafu nzara. Ngopa mainzi na vana imimi zwaipo kuvotera makanga musika paoni here pekuvotera mainzi zwaipo kuvotera maituka vana muchiti vana vapanduka muchikokorodza vanhu muchitotengesana kumaruzevha ikoko. Sika kuma village koko makatosuka panguwa ya kutoita magaraji kutowengana na mshuwengani sikuwa nezanu PF. Iko zvino ndo ya kukupai upuwe mafunde akaita brownie. Ungate ameno za ziri iwa ruku jikafusa za white ya kachina kutimbembembe. Imimi ndima haku jikafusa brownie so kupimila na futi ka 5 kg ka 5 kg. Iko zvino zigiracho liri kudakwa futi. Imimi ndimi mruku netzawa beriki newa anavaruma taundu titikula chikafu. Endaye moto wala kunamunaka kwa tipe saza jena tijike katenda.
Pa studio seni magadi iko iso atereri nevadzigiri studio seni zira 2008 zvakaoma aiwa tinokutendai nekutaura tinaudze chokwadi tinosei kuti vamwe havadi studio seni tinongotirambai makadaro. Ndakaida kutaura pamusoro pekuti tirikuva muwanhu vachikomenda kuti vamunangagwa vakavaka parliament hachisicho chipataraka murume mukuru chaiye anofunga chaiye angakomende kuti president vakavaka parliament vachivaka parliament muchipatara hamuna mishonga rodhi dzakafa vangani vanhu vari kuenda kunorapwa kuparliament.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vachitudza zvavanofunga makasununguka kutumira mashoko enyu panamba dzinoti +12024650318. Asi tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba. muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi. Tiri kutaura nezvegakava raitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Aiwa hama wadiwa kangoma kakaririsa kano paruga nekudaro ngaisiye matambo ndokusiya imina taboka ngube naudze isiNdebele.
So we see.